Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 8 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vanonzi vari kuramba vachienderera mberi vachiita izvi. Asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vari kungosungwa pasina mhosva dzavapara. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics kuParis. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuendera mberi vachiita izvi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti reAmnesty International neHuman Rights Watch aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu 160 vasungwa kutanga musi wa16 mwedzi wapera. Akurudzira hurumende kuti isunungure vanhu ava. Atiwo SADC inofanira kuudza Zimbabwe kuti imire nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wayo uri kuitirwa munyika. Zvichakadaro, muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unowirirana nemashoko enhumwa yeUnited Nations munyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Defenders amai Mary Lawler ekuti kodzero dzevasungwa dzinofanira kuremekedzwa uye vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nasiwo Zimbabwe Catholic Bishops Conference yaburitsa mashoko ichiti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Yati zvinosivisa kuti vanhu vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo kusanganisira yekuratidzira iri mubumbiro remitemo. Mabishop aya ati ari kunetsekanawo nekupambwa uye kuitwa kafira mberi kwevanhu senzira yekuti vasataure nhunha dzavo. Vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Law Organization vamunjodzi mutandiri.
Vanhu vakataura kuti hatisi kutongwa zvakanaka, hatisi kutongwa zvinojekerere, maraiti edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvinopari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nana Michi Mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakuzvisizvo zvinorhanwa zvichiita nyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vaexpress zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho.
Ko tichitarisawo zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe. Zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira SADC, nekuti takaona vamuhlande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. hurumende zvayaita zvekupfura vanhu hazvina kunaka. 2023 SADC Observer Mission yakaburitsa ripoti inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. 1 August 2018 takaona zveichiuraya vanhu pesa apa pasi rese, kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbo wokunze kuAfrica nemumaopeshen parties emuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, dzadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechigunu pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yekuti sei vanhu vari kuitwa kafira mberi.
Chinoitika ndechekuti kana munhu akabatwa nemapurisa akaenda kukoti, dare rinomubvunza kuti une chekuchauri kuminuta here maringe nemabatirwa awakaitwa. Hatina maripoti isatanzwa ekuti pamberi pedare pane vakaenda vakanotaura kuti isusu takarohwa zvisina tsarukano, saka ndicho chinyunyuto chatinacho. Saka vari kudaro ndo vanoziva vanhu vacho vakarohwa nepavakarohwa, nekuti isusu tinoteerera zvinenge zvabva kudare rezimhosva kuti pavanobvunzwa vataura kuti chii.
Asi tiri kunzwa kavamwe vakaita savachere veatuza vaHonorable Ziyambi vachiti vakatura kudare kuti ndo zvakaitwa, dare rikakurudzira kuti nyaya yacho iongororwe.
Ndinotenda nematauriro amaita manyatsotsetsemura zvakanaka kuti vakatura kudare zvinove zvandataura, dare rikati nyaya yacho ngaiongororwe. Saka ngatimiririrei ongororo netsvakurudzo ichazoendeswa kudare.
Vamwe vari kutiwo kusungwa kwevanhu kunenge kwakusvibisa zita renyika pamberi pemusangano wacho weSADC, nekuti zvaakuita kunge mumba umu musina kunyatsowirirana, munogara muine bopoto.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tsono, asi vaane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mutemo mapurisa achakusungai.
Asi dzimwe nguva honorable umwe umbowo hwacho hunenge huri kupohwa mumatare ndewekuti vanhu vakazombopara mhosva makore adarika, kwete kuti dzine chekuita nezviri kuitika paSADC apa zvaakuita sekunge vakungokandwa muzarira kusvika musangano wapera.
Kune nzira dzinoitwa nadzo nyaya kumatare, saka kana nyaya idzodzo dzichiitwa dziri kumatare, ini ndikazozviti ndini ndaminister of justice ndaakunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai. Ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu.
Gurukota zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nekuda kwenzara yapfunya chisero mudunhu remudzi maShonaland East ichibata zvakanyanya vana vadiki, mamwe masangano ave kuenda kunobatsira vagari vemunzvimbo iyi. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Susan Nyongano, mugari wemubhuku rasabhuku kurima mudunhu remudzi, avo vane vana vana, vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku.
Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu.
Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanhimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivowo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha. kupisha pavo.
Nzara ichinu chakao mabosu wanu wajinji wanutulia kwa sabuku. Pachichema chema nzara zvino sasabuku chikafu chaicho chikuto nitsa kuna chikafu.
Muzvare Susan Mafigu avo vanogara mubuku ra sabuku kurima. Vati nokuda kwenzara vava kudya kamwe chete manheru vosiyira zvimwe vana.
Nzara iripo atina kana chinhu chatakambokowa kana chatakawana hamuna zvokuti dzimwe dzenguva tinogona kungodya kahwani pazuva vakangodyawo porridge kubva kuseni kwozongonawo kasadza kumanheru.
Mumwe mugari wemumusha uyu amai Naomi Manyonga vati nokuda kwenzara chava kuponesa vana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu.
Porridge riri kubatsira kuvana vakawanda nokuti tosanganisa zvakasiyana siyana mumwe anobva nezvishoma shuga tosanganisa saka vana vari kudyawo.
Kanzura muward 17 kumudzi vaKingston Shero vati chavanokumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo.
Dai takwanisa kubatsirwa panyaya yechekudya nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara. Munhu anogona kuita hasha asi kune dzisiri hasha inzara iri kukonzeresa.
Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF Muzvare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusapota hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogram.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai Madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandika kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezvemari muMozambique vaManyo Chang nezuro vakabatwa nemhosva mudare remuNew York yekuita zvechioko muhomwe. Vanonzi vakaita uori wakapa kuti nyika yavo irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni maviri. VaChang ava vasati vapiwa chirango chavo vanonzi vaishandisa hurumende sechibatiso kuti vakwanise kuba mari idzi. Russia yati yave kutora mamiriro akaita zvinhu mudunhu rayo rakapambwa neUkraine reKursk senzvimbo inoda kugadziriswa nechimbi chimbi uye inoti yatumira mauto kunobatsira vagara variko kudzivirira dunhu iri. Izvi zvinotevera kupinda munzvimbo iyi kwakaitwa nemauto emuUkraine mazuva mana adarika. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuchera zvibhorani matunhu ose pavaitsvaga rutsigiro, kunonoka kuitwa kwebasa iri kwave kupa kuti vanhu vakawanda kumaruwa vatarisane nedambudziko rekushaya mvura. Izvi zvave kukanganisawo kana zvipfuyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muna 2022, mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa, vakaparura chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti Presidential Bore Drilling Scheme, vachivimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino, zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino, kunyange vakawanda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirrorize Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu reMashonaland West vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana hedu ane mufambo nekuti nguva idi zhinji kuti tite basa inotopera uchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai Mezi Zvitsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda.
Ndakutiitira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga imwe minzvokuita kuti tiwane mvura yakawanda.
VaPatrick Mangani vekuzvombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura.
Kiwesheni yemvura kumombe inotori padambudziko hombe. Rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma.
Asi Mambo Nembire vaClemens Nembire vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Iri matambudziko ashaike, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano ariuyo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafaye amutsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Ancias Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebereland north nekumatebereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe neBulilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopa kuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Engineer Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu reMashonaland West vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210, kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Injiniya Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obedjiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nuraijena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire Mega zvamunofunga.
Pamusoro anakoma Jonga akandimirire nevamwe vese vashamarari. Ini ndini Adam Chitauro, ndiri muno muSouth Africa kukomani, ndonzwa kuringe kulenge. Ndiri kutaura pamusoro pekuti masoja zvaadirwa nyika dzese. Zviri kureva kuti masoja aagenesti isusu here? Vadi ngotaura masoja kuti aiwaka nemapurisa kuti kumuratidzire hamuite munyika muno kuti hakungokusungai tingokuvharirai musina mhaka mhosva dzamapara nezvese zvavanenge muchiita munyika muno, hamuchabvumirwi kana kuchema kana ita sei. Anaunzaika masoja kana makateerera kuti vane Zimbabwe muno mamubvumirwe kustrika kana ita sei. Tivatagara taziva isu vane Zimbabwe tiri kuenda kupi?
Makadi Studio 7, haiwa tinokudai, tinokudai makadaro, rambai mukipa nhau dzinozipa dzinozipa. Aindambotaurawo nezviri kutaurwa nemusangano weZANU, vana Mutsvangwa, vana Munangagwa, vana Murapira, vana Marapira. Zvanzi izvo youth yose iri kuti vaMunangagwa vanovada kuti varambe varipo kusvikira madhongamera nyanga. Iko zvino takuona matenga motokari dzepolisi dzinodira vanhu mvura inovava nezvimwe. Zvakudeiko muvanhu iyoyi kuti ichitaura kuti vamunangagwa vari kugonera nyika? Nhai vanhu wee, tipindureiwo, tipindureiwo nhai, tibvunzireiwo vanhu vezano kuti kana youth yese nevanhu vachitaiwa vamunangagwa vari kugona basa, ko masoja mumisha yevanhu vari kudeiko? Chii chakuitika? Aiwa, musade kudaro muchinyepera vanhu. Chokwadi ndechekuti muri kuziva kuti hamuchadiwe, hamuchadiwe.
Bho here pastudio 7 apa, haisi kuno kubho kunoku. Eshi, munoziva USAID vanhu vari muamerica ka? Mwari varopafadze zvisingaiti. Avaropafadza vanhu vari muamerica bhozi vanobatsira vanhu vari kunoku. Asi vamwe vanhu vacho vanobatsirwa manje havana musoro manje. Problem ndeyekuti chikafu chavanotumira ichechechi chinopuwa vanhu ne World Food Program chichizosvika kunana kumaruzevha kwedu kumamisha uku kuZimbabwe, vanopiwa chikafu chese chacho chinotorwa navashe nasabhuku. Ndo vanotora nemakanzira vanoba. Munhu wani anogona kutozopedzisira awana 5 liters yechibage out of kana menu kuti amene tanzi dzinenge dzauya pawadi. Bati zvizhinji zvese zvinotorwa nemadzisabhuku nemapurisa avo neenhengi. Ukangoonekwa kuti haiwe unotaurisa kana kuti une hauchatonyorwi, vanonyorana pachavo iwewe musabhuku newomushe nemakanzera ezanupf. Vanhu vazhinji vari kutambura paZimbabwe. Ndatenda hangu handina hangu mashoko akawanda, ndizvonaida hangu kuti ndizivise chaa vanhu vanopa vanhu zvinhu kuamerica mwari avaropafadze. Dambudziko ratinaro kunoku madzishe edu nezanupf tarwadziwa pano, vanhu varwadziwa hama dzangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mashoko avo, tumirai paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba uye mongoti gaga kuti tikwanise kutora vanhu vakawanda. Munau dzemitambo, mumhanyi wemuZimbabwe nzende refu kana kuti marathon Isaac Mpofu ari kutariswa kumhanya mangwana makwikwi emaOlympics ari kuitirwa kuParis. Mumwe mumhanyi wenzende refu zvakare Rutendo Nyahora ari kutariswawo kumhanya nemusi wesvondo. Nezuro vakawanda munyika vakafara nemamhanyiro akaita vamwe vaimirira Zimbabwe makwikwi e200 meters. Makanaka Ishe Charamba Natapiwa Nashe Makarao avo vasina havo kukwanisa kuwana menduru. Asi kuti tinzwe nezvemakwikwi emaOlympics, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamirira chikwata cheZimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera.
Zimbabwe yasara nematinoti mamarathoni, tine vamhanyi vaviri, Isaac Mpofu ari kumhanya mangwana naRutendo Nyahora avo vachamhanya musi wa11. Ndo kwekupedzisira kwemitambo yemaOlympics iparticipation yeZimbabwe.
Tinoona nezuro takaona vakomana veZimbabwe vachimhanya mu200 meters Makanaka Charamba Natapiwa Nashe Makarao. Matambira sei imi zvakabuda apa?
Izvi ndozvinonzi zvisakamboitwa sekutaura kwedu pachivanhu. Takafara chaizvo nekumhanya kwakaita vakomana ava. Mukatarisa ndisu neAmerica bazi tanga tine vanhu vanodarika mumwe chete vari mufainari. Hazvizi zvinhu nyore kuita nyika yose. Vakamhanya chaizvo vakomana ava uye tiri kufara, nyika yese iri kufara nemamhanyiro avakaita.
Tombodzokera kune vari kumhanya mangwana, mungati vakagadzirira zvakakwana here?
Aiwa, kugadzira vakagadzira chaizvo. Isaac Mpofu anovimbisa kuti achashuwa zvidavado zvake mangwana. Nyaurawo anotaurawo kuti akagadzirira uye muchange muchimuona zvadavado zvachapa vanhu pakumhanya kwavo.
Muri kuwana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutsigira here zviri kuitika ikoko kumaOlympics, uyezve mungavakurudzire kuti vaite sei panguva ino?
Chikuru chekutanga kunamata kuna Mwari kuti vamhanyi vedu vamhanye zvakanaka, vapedze makosi avo zvakanaka. Vongu vari kuuya, taita vakatishanyirawo vanouya vachingodongorera vachiona kuti zvakamira sei, vachipromisawo zvavachaona zvavachakwanisa kuitawo. Pati tiramba tichikurudzira kuti samangwana marathoni inomhanywa 42 kilometers. Vese vanogara muroti nemarathoni vakabudawo vachiwevha mafuregi eZimbabwe. Zvinopawo kuridziro kuna naIsaac neNyahora vachange vachimhanya. Saka tinovakumbira vamire mumasaidi memarodhi vachiweverawo vana vedu kuti vange vachiitawo zviri nani.
Mujaho uyu uchange uri kumhanyiwa kupi, uyezve vanenge vachida kuona vanoenda papi chaipo?
Mujaho uyu uri kumhanyiwa imarathon, saka inotenderera Paris yese. ichange ichimhanywa vachitendera parisese 42 kilometers dzinotendera muno mbare. Route yacho vakangoenda padande mutande yakazara iripo inokurakidzai kuti vachamhanya neroute vachipfuura nepapi nepapi. Magadzirirwo akaitwa route ndeyekuti ipfuurewo nenzvimbo dziri scenic dzatinoti dziya dzine zvioneko. Saka kunenge kune nzvimbo yakawanda chaizvo kuti vanhu vangakamira masaidi memarodhi vachiona.
Varingisai mapondera ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics. Vanga vari parunare kuFrance naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi Brighton Chibodo iyo iri kukokerwa naEvans Zininga weStudio 7.
Gitare ndakazvitanga somewhere kuma 2015 yazotanga kurekoda album redu mugora 2019
veukama vabereki vaitwo kudi muchizvitanga
na vabereki vangu havana kubvira kwambeta dambudziko nemagitare zvikuru sei baba vangu ndingatoti ndiye mumwe mutsigiri wangu mukuru vatsigiri wangu vose vakuru
saka iri kutambirwa sei muchaungawo mumimanzi
pari zvino hatina chekushora mimanzi iri kutambirwa zvakanaka makomenzi atiri kuwana anofadza zvikuru
matambudziko api hamunosangana nawo muindustry yenyu
Ma challenges atinawo mbasa redure zvemanziri imari kunyanya. Pamari pakatiwo mi kuridzwa kuma national radio stations ndozvimwe zvatinochemera kuti daita batsirika nezvinhu izvozvo hatingadai tizoti tinokasira kufamba.
Bata yevanokuwana ikupi?
Vanoda kutibata, vanotibata panhamba dzinoti +27 68 592 1658. Namba izo dziri pa WhatsApp nemacalls. Vanokwanisa futi kutibata zvakare pa YouTube Brighton Chibodo, pa TikTok Brighton Chibodo, pa Facebook Brighton Chibodo and Thunder Express. Vanotitsivera ipapo tiripo zvakare.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu oti kudi.
Mashoko anengada kupa kuvatsigiri vedu ndekuti damba refurata kuigira iri. Tinokumbira muti tsigirewo nekusubscribe kuYouTube kwedu, follow ama Facebook pages edu, muchirequesta manzi edu kuma radio stations kuti shoko redu rifambe kuvanhu vose. Tinokutendai nekuti tsigira tiri kubva patiri nekwatiri kuenda. Tinotenda nezvamuri kutiitira.
Was a Friday chindipa kamwe chete kekubudana kwomudariro kanzwisa. Timborova zvishoma nhasi.
Kamboka ndoda kuti ndibude nako mudariro ndiridzireiwo kamboka nonzi zita rangu.
Chipo chinenge chiripo ava ndi muimbi Brighton Chibodo nechikwata chake chinonzi Thunder Express. mukomana anobva pamasvingo apa kupikita asi iko zvino achigara kuSouth Africa. Vatereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nezviri kuitika kuOlympics, kumaOlympics kuParis. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngikela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endaba lezethu namhlanje,
uhulumende weZimbabwe kakhuzwe ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlo ngandlebe namhlanje over 40 years.
Inhlanganiso yeAmnesty International leUnited Nations isigodlo seMelika eZimbabwe labezokholo bakhala ngokubotshwa mahlayana kwabantu kweZimbabwe.
Yabuza wato umhlakathili wathathwa umsobhu lapho ifimu yami khona ilokisiyane kumele ukuthi yena achiye yona le indawo yami ngoba kashiwo yakhe ngeyami nafike lapha 81.
Izakhamizi zidlebhana labalwa impi yenkululeko abathathela imizi ababathathela imizi lamadlelo lingakhuthwa isigaba somculo ese Walls of Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ekhangazela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele ye-Amnesty International, isigodlo somela elemelika eZimbabwe, umanyana wamazwe omhlaba owe-United Nations, amabandla ezokholo labanye bathi akumelanga eleZimbabwe libophe emahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo likaZulu. Imibiko le yethulwe kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe e-remand prison besethezwa amacala okuqoqa ukujengisela emgwaqweni ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit kanye labajengisela phandle komthethwandaba besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Abezindaba abezim live babika njalo ukuthi abantu abahlome ngemibhobho egoqela ama-AK-47 bazame ukuthumba umkhokheli wenhlanganiso ye-Trust Africa umnumzana Briggs Bomba namhla eHarare. Kubikwa njalo ukuba amapolisa adinga njalo abanye abaphikisayo okuthiwa bathotshozela udlakela. EleZimbabwe lizaqhuba umhlangano we-SADC Summit kusukela mhla ka-17 kunyanga yonale. Uza sihlaziye okwethulwe izinhlanganiso ezijeneyo lesigodlo seMelika eZimbabwe kanye nokwenzakala elizweni lonke jikelele. Uthabuka Ncube uqoqelo nobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena othi inkuthazo le ilakho ungalalelwa.
Ubona kuyimibiko eqondileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kakhuzwe ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlo ngandlebe namhlanje over 40 years elokhu esenza into engaqondanga, into embi kakhulu. Umhlaba wonke lo ungawukhangela usuvuma ukuthi ukubusa kuyachiyelwana ngoba lokhu ku-about ukuhlala esikhundleni. I-South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, Oswaziland, Lesotho khonapho makhelwane bonke bayatshintsha uhulumende, thina yithi okungatshintshwa uhulumende okumele umuntu azayegenqulwa.
Abanye eZimbabwe ikakhulu abalwela amalungelo oluntu bayakhala njalo bathi uhulumende usebethusela ngemva kokuba kubonakale izimota zamasosha zibhoda kanye lendizamtshina. Li kubona njani konke lokho?
Ye vele uhulumende lo uphila ngokwethusela, uvele waphila njalo umbone senzo gugurawundi kwakuyikuthi abantu kabesabe bavume into ayifunayo. Umnankagwa njengobesesikhundleni abantu kabamfuni, uyakwazi futhi khona kuvele uyesaba uhleli ngovalo ikuzifaka esikhundleni kuvele kubi khona apho nxa uzifakile uzaphinda wesaba ivinxa ubona izithunzi ubalekela izithunzi ozibona ngoba kawungenanga ngendlela.
Abanye abalwela amalungelo oluntu bakhala ngokuthi uhulumende uqakathekisa abantu bemzini esemisa amalungelo kaZulu. Libona njani lokho?
Akaqakathekisi abantu bemzini, uqakathekisa isikhundla ukuhlala esikhundleni. Ngoba abantu bemzini ngabe uyabaqakathekisa, ngabe wenza lokho abantu bemzini abakwenzayo emizini yabo. Kodwa ke simbona esenza lokho abantu bemzini abangakwenziyo emizini yabo, ngabantu abahloniphayo, abahlonipha ilungelo loluntu lakho konke.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni lotaboka Ncube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lo mnumzana Kutakwashe Musaka, umkhokheli wenhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe.
I-US Embassy le-Amnesty International bake babhalela yini i-Britain ukuthi ikhiphe laba ababotshiwe e-Britain be-protest? Ngoba nxa bengakatsheli bona nti, they should not pretend to be champions of democracy when it comes to Zimbabwe. They should let us run our own affairs as we see secure for our people, fit and secure for our people. I-government cannot watch abantu abayiphula umthetho ngoba kule US Embassy ezabhala i-ultimatum ukuthi abantu bekhitshwe. Abantu bayiphula umthetho, uhulumende ubonile through the security apparatus kule evidence yakhe iyabe iqinile against abantu bona labo. So laba bona nxa bengela i-evidence bengakwazi ukuthi kwenzakalani, akumelanga begijime ukubana bethi abantu bekhulume.
Abanye bakhala ngokuthi abantu bemzini abezayo laba abesadiki babenza ukuthi kube lokubotshwa kwabantu okunje, besithi nxa kusiba labantu bemzini kuyamiswa na amalungelo abanye ukuze kwamukela abantu bemzini.
It's actually the other way around, baba. Abantu laba ababotshiweyo bona nxa kulento efuna ukuyenzakala eZimbabwe kumbe kulabantu abemzini ababuyayo kumbe kulento esukuyihosta, into esiyaziyo ukuthi bayaqalisa idrama yabo, bayaqalisa uku-eta bekasukuba ngumsindo, bekasufuna ukuvusa umsindo, kwesinye isikhathi beqamba umsindo ukuthi bakidnetshiwe, kwesinye isikhathi beqamba amanga ukuthi betshayiwe, besenzela ukuthi ilizwe libe lamadaka lingcole.
Abanye bathi uhulumende usesethusela abantu ikakhulu abalwela amalungelo oluntu, bathi kubonakala izimota zamasotsha lendizamtshina ezipatrolayo, besithi lokhu sekuyikwethusela uZulu.
Nxa ufuna ukwenza into embi yethuka, nxa ungafuna ukwenza into embi yethukani, abantu bazihambela sibili lapha santando every day, bayazibona bayazidlula ngoba akula nto embi afuna ukuyenza. So wena nxa kulalokhu okubi ofuna ukukwenza kumele uyethuka.
Lo ngumkhokeli lo ngumnumzana Kutakwashe Musaka, umkhokeli wenhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe, obexoxa loTaboka Ncube we-Studio 7. Umphathintambo wendaba zekhaya umnumzana Zihambi Zihambi uthi abantu abathi bakhahlanyezwa ngamapholisa kumele beyemangala emapholiseni, njalo ele Zimbabwe lingeke liyekele ukubopha abantu ngenxa yomhlangano we-SADC Summit.
America, VOA.
Izakhamizi ezihlala ku-Village 2A eNsuza esobelweni seMatoreland North zidlephana labantu bokuza abazicandela imizi, besithi bangabebandla le-ZANU-PF. Laba bantu bafaka imizi mahlayana lasemadlelweni, njalo bahluthuna lensimu zabanikazi bengagqize qala. Kubika uEzra Jesus Banda.
Babuya ngobuningi bevele endaweni ezijeneze eZimbabwe bethatha umhlabathi kule ndawo. Ukuthatha amasimu kakhulu uSilingo Ndlovu oleminyaka engamathuma esitshiyagalolunye lambili 92 ngabantu bangabalweli benkululeko kwenza izakhamizi zavusa umsindo zilisana labantu laba. Uyakhala ukhulu Ndlovu uthi kakwazi ukuthi kwenzakalani.
Ke yabuza wathi umhlabathi wakho wathathwa ngusobhuku. Lapho isimu yami khona yilokhu isiyalo. Kumele ukuthi yena achiye yona indawo yami ngoba kashiwo yakhe ngeyami. Nafikela pa 81
Ingane kaNdlovu uthi mkhosi Ndlovu udingwa yilaba bantu okuthiwa bafuna ukususela amahani.
Ucela ukuthi izakhamuzi zincedise ngoba ubaba ufike kule ndawo. Eseselijaka la esaqinile njengami.
Unkosikazi Dhozi Lencube ongumakhelwane kaNdlovu uthi laba bantu bebedinga umntakaNdlovu ngamehlo abomvu.
KungamntakaNdlovu amswela wathi hawu uhambile. Bathi umtshele ukuthi asifunda kumbona ichazi kuyena le ndawo. Bathi bahama ovethi. Unkulu wahamba emapholiseni. Wafika amapholisa athi buyela.
Banengi abakhala ukuthathelwa imizi lamasimu abo. Ugogo Mancube uthi walwa lonobhala webandla lezano PF kulendawo ezama umthathela umhlaba wakhe.
Student Zima esuza lapha sithe sifika de ku right. Ufika ukuthi sokulomuntu ofakwela. Ungathi uyavuza umuntu yakutshela ukuthi uphiwe ngomunye. Uzanyamalala. Uzangona ku crossfire. Siyakutshela lokhu thina. Mina sivele sendindele ukufa vele siyakutshela khona ukuthi uyangena ku crossfire lapha Msalukazi.
Mnumzana Melody Spanda ngomunye wabazihlalisa kule ndawo.
Nani la mazwi amaningi umntwana omncane angihambeli phambili kwezinye izinto kodwa kusalayo. Konoko okukhulunywa yikho okwenzakalayo mina angilawo amaningi.
Umkhokheli wabandla lezano PF kule ndawo onguye zekamize zithu ubisa abantu bokuza ebathengisela umhlabathi umnumzana Njalana Mangobongobo Moyo uthi yena kafaka umuntu kule ndawo wathunywa inkokheli yebandla lakhe ukuthi ibone uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu.
Cool team cool nguye owandandayo la. Ngithe sembulawa ngamehlo, semvela esibhedlela, semvela phalamehlo, ngafika abantu sebefakwe baba yivenkeveni. So mina kwaphi icala lami yilipi? Ukhona usobhuku wababizayo.
Usobhuku wakulendawo kaVillage 2A, umnumzana Luther Chuma, uthi abantu bezanu PF sebazifakela omunye usobhuku.
Sesiqabana, basithathela lamasimu, basivala lemigwaqo, basivalele yonke into.
Usobhuku obikwayo ethathela abantu umhlabathi umnumzana Thomas Phedzi encedisana nalowo othi wayengumlweli wenkululeko umnumzana Walter Ncube bayalile ukukhuluma le Studio 7. Ukhansila wakulindawo umnumzana Tapson Zwelolo Moyo uthi abantu bezanu PF bazenzela santando ensuza bethengisa izitanda.
As a member of the party, you are allowed to say to any Jack and Jill, just sell in 10,000 rands, 12,000 rands to 15,000 rands. Amapholisa alapha, 2 out of 10, the illegal settlers. Ipholisa nxa lizaba illegal settlers. Linikwe indawo yokwakha umuzi under the tree by any ordinary person. Do you think is that a police?
Umpanintambo wesabelenze mathele North njalo umgcinihlalo webandla lezanu PF kulesi sabelo esigoqela indawo le yensuza uthi ngamanga luhlaza ukuthi abantu abathathela abanye indawo zokuhlala bathunywa libandla lakhe.
Ngabantu abazenzelayo ngoba abafaki abantu mahala babe babhadalisa. Konke lokhu kuyikuganga. So thina njengephathi, njengegovernment kumele iphathi emathebeleni ethi kumele uhulumende asithumele umuntu ezephathi uhambe egamula. Lawo bantu kufuze bereporte emaphoyiseni.
Izakhamizi eziningi ensuza zithi zihlalele evalweni zisusaba ukuba zizathathelwa imizi ngabantu bokuza okuthiwa basetshenziswa ngabanye abantu abakubandla lezanu PF. Ngiyimane Studio 7 ensuza igama lango Ezra Jesus Bani.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Kusukela ngomfumfu nyakenye abahlamuki beqembu leHouthi abasekelwa ngohulumende waseIran bahlezi behlasela imikhumbi ethwala impahla edlula eBab al-Mandab phakathi kolwandle lweRed Sea leGulf of Aden. Abahlamuki laba bona abasekela iqembu leHamas futhi bephikisa eleIsrael balezikhali ezigoqela amabhomba lama-drone asebewasebenzise ukuhlasela imikhumbi engamajumi ayisikhombisa. Sebebulele abantu abane abasebenza emikhumbini njalo bathumba abanye besithi bafuna kumiswe impi ephakathi kweHamas le-Israel. Ngokutsho kogatsha lwe-Israel olubona ngezomvikela, kuze kube namuhla abeHouthi sebehlasele ele-Israel besebenzisa izikhali zemoyeni kuzehlakalo ezedlula amakhulu amabili. Inyathelo elihle lokwenqabela iqembu eliyingozi ikulincitsha ithuba lokuhlasela. Kudaba lwamaHouthi, lokho kutsho ukuvimbela leli qembu ukuthenga izikhali. Njengoba izikhali ezinengi ezisetshenziswa ngamaHouthi zivela kwele Russia, eChina lakwele Iran, ukuvimba ikhono lokuhambisa lezi zikhali ngenye yendlela zokwenqabela leli qembu ukuzifinyelela. Ngakho, ugatsha lwe-US State Department solwethese abantu ababili izijeziso zenotho kanye lamankampani amane aphatheke kudaba lokuthengwa kwalezi zikhali. Inkampani yakuqala iAl Shahari United Corporation Limited. Inkampani yakwele Yemen le iphathise amahouthi ukuthenga izikhali kwele China lamadrone. Enye njalo inkampani ephansi kwayo esebenzela kwele China ele Guangzhou Al Shahari United Corporation Limited yaphatheka ekuthengweni kwalezi zikhali. IGuangzhou Al Shahari ilawulwa inkampani yeHong Kong Al Shahari United Corporation Limited. Womathathu amankampani la etheswe izijeziso zenotho phansi kweziqondiso ze-Executive Order 13224. U-Ahmed Kaleya Yaya Al Shahari laye wetheswe izijeziso ezifanayo ngoba eyisiphathamandla se-Hong Kong Al Shahari. Usomabhizimusi wakwele Yemen, uMeha Yaya Mohammed Mutaha Al Kinai, ungumqondisi wenkampani ye-Yemen Telecommunication Asset Company for Information Technology, okuyinkampani ephathisa iqembu le-Houthi ekuthengeni izikhali. U-Al-Kinai lenkampani yakhe labo betheswe izijeziso zenotho ngesizathu sokuphathisa ama-Houthis. Ngenxa yezijeziso lezi, impahla yabo yonke efinyelelwa nguhulumende weMelika isibanjiwe. Ama-Houthis asebenza lamazwe afana lele China le-Hong Kong ukuthenga izikhali eziyingozi, kutsho uMnumzana Brian E. Nelson, isiphathamandla sogatsha lwe-Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. Uqhubeke wathi, elemelika lizaqhubeka lijezisa labo abancedisa ama-Houthi ukwenza imisebenzi emibi.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ijukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana loJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavelas Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kuLivetalk ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuRadio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.vondebele.com.
Izakhamizi zenkayi, Gwanda, Cholocho lezinye izigaba eMatabeleland zithakazelela inhlelo ezigoqela ezokulima lezokunika uzulu ukudla eziqhutshwa nguhulumende weMelika, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende weMelika ebambisana lohlangothi olubona ngenswelo zikaZulu olwe-United States Agency for Development lezinye uqhuba uhlelo olwaziwa ngokuthi amalima loko esigabeni seBhinga, Wange, Lupane, Nkayi, leCholocho. Kule mizi efika phose inkulungwane ezingamachumi ayisichiyangalombili 67,000 ephansi kohlelo lolu olukhangelane lokuthi kube lokudla okwanele abalambayo sikhathi sonke, njalo kusetshenziswa indlela ezichiyeneyo zokuholisa uzulu ukudla kanye lezokulima lungakasungulwa uhlelo lolu kwakulolubizwa ngokuthi ngamalima olwaluleZakhamizi ezedlula inkulungwane ezilikhulu 118,000 ebulilima eGwanda eMangwe leCholocho. Kulabantu abaningi abathi ziyanceda kakhulu inhlelo lezi. Omunye wabathakazelela inhlelo lezi ngunkosikazi Sihle Nhliziyo ohlala emadlozi enkayi esabelweni seMathebeleland North.
Siholela eGwelutshena Clinic, sihola amafutha leporridge. Sokusincedise kakhulu.
Unkosikazi Thandekile Ndebele laye uthi waqala ukuthola amafutha lempuphu yelambazi elenyanga ezine ezithwele.
Ukuhola lokhu sokusincedise kakhulu. Kuncedise kakhulu uSiya ngendlela engimangalisayo la. USiyabonga usethola ukudla okunomsoco. Uyakhula kuhle sibili.
Uhlelo lweAmalima loko lukhangelelwe ukuba luzanceda abantu abaningi ngesikhathi sendlala enkulu eZimbabwe ebangwa isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Umqondisi weRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu uthi uhlelo lolu luhle kakhulu.
Indlala ivele igxile ebantwini bonke. Kungakho ke ukunika abantu abalutshwana kwenza abanye inengi lisale liphakathi kwendlala esabekayo.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi uMnumzana Everson Ndlovu ongumbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology uncoma inhlelo ezehlukeneyo eziqhutshwa nguhulumende weMelika eMathebeleland.
Engikujabulelayo ngalolu hlelo futhi sisakhuluma nge-improve nutrition ikuthi lutagete omama abazithweleyo, omama abamunyisayo, labantwana ba-under 5. Labantu abadala sebekhulile. Njalo abadala ngoba sebelima kuma irrigation sebekwanisa lokusifidela abantu ababo esikolweni.
Isikhulumi seAmalima loko uMnumzana Keith Moyo uthi uhlelo lolu lokutholisa ukudla abesifazana abazithweleyo, abamunyisayo labantwana.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini nokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu. Ukuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Ezinye inhlangothi ezikuhlelo lolu ngeBureau of Humanitarian Assistance ebambisana leCNFA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Wezemidlalo uIsaac Mpofu loRutendo Nyahora abamelele Zimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics bakhangelwe ukuba bazancintisana labadabuka kwamanye amazwe emidlalweni wokugijima umango omude kusasa kweleFrance. Ababili laba bathi bazimisele ukuthola imendulo ezilohlonzi. Okwamanje akula ngitsho loyedwa odabuka eZimbabwe usethole imendulo emidlalweni le. Zokisikati zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisitumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi, basakazi, chona njani basakazi? Hayi, siyashona basakazi. Jabula kakhulu basakazi, msinikeza izindaba ezimnandi basakazi. Jabulela kulabo abasisupportayo mpela ngento eyenzakala ezimbi. Silapha mpela eSouth Africa but siyahlupheka. Walubona mpela uhlupho. Inkinga enginayo ukuthi bona labo iziphatha amandla ezimbiza ngobaba umnango wakho. Akangizo wani kwembiza sithi uEmison utambuza mnango wakho akazi uzothwa ngubaba kwabuthotha umuntu angikhona omncane mnango wakho yena umdala njengoba yazibona nje zonke nje emhlathi leyomile but azosithi baba kumnango wakho izo lami ikuphi lami ezingethusayo wena uyebiza umnango wakho ngobaba ayi nami ziyakuqala lo mbuso njalo abanye abantu babiza amapresident amagama but nalimbiza ngobaba ikuphi lekwenza ukuthi egcine ebopha abantu ngoba lithi ngubaba.
Ilivuka njani litshona njani basakazi bami baka Studio 7. Linjani khona ngapho bo Gibbs wonke linjani khona ngapho kwele America. Lokhuluma ngocetshwayo Sibanda ngilapha eSouth Africa. Into engiloku engimangaza loku engilalela inews sika Studio 7 every day. Ngizwa ukuthi hayi ukuthi eZimbabwe umnanga kwe kabuyela game. Kambe kunomuntu ongajabulela ilizwe liyalungiswa ukuthi kulungi RL. I RL kade yalunga. Now ibizwa ukuthi as a seat of industry. because woke ama interest esasilayo kobulawayo sayayara sinani thina kobulawayo abantu bakithi bayaxaka man
siyabezwa labo akuthiwa ngama youth ezani lo kuthiwa ngumunashe lo umntwana ongangawo eshiwo ngelangqondo ole kukhandela ixigazi ngele ntethe ukusitshela ngemgwaqo elungiso yeharare sihlale eharare thina sonke hhayi lina liyabo sijayela kabi into ezibezokuvala abantu bemzini amehlo lezo into elingazethola liphakama ngazo esithi umnanka kwakumele azivusele kuze kuyefe ku-2030 yho hhayi abantwana abangangani kuyanyanyisa njani ukubeza bekhuluma into enyanyekayo njengalo lalo layo ukhuluma izolo okuthiwa ngodube uthiwa ngobhedidube uthiwa ngubani wakodube lo layo hhayi lina mani lana-ke liyenza into ezile ngqondo mani haw
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo was a Friday living is leqembule isambu lo gospel leliqembu. Idabuka etsholojo kodwa lichula likwele South Africa. Lapha liphethe idlalete lalo lokuqala elesihloko esithi Baba Lazaro. Njalo lithi siza kwethula elesibili ekupheleni kwenyanga. Nangumholi waleliqembu uLungisani Mpofu exoxa noNtukameli Gomo we-Studio 7.
Bazalwane ngilanga zelela iJerusalema 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 iJerusalema.
Ngiyabingelela kuzindawo zonke elikuzwa abantu bakaThixo. Ngizazisa nami emphakathini ngizethula ukuthi nami ngikwazi ukungena ebantwini ikho engingakudlulisa okwasekuqaleni.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba engizoyishiya ithi 081 003 468. Inamba esitholakala kuyo WhatsApp nakuma calls iyatholakala. Siyabonga futhi ukuthi uma lingaseluleka izandla lisixhase ukuze nathi sikhule.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Kubalandeli bakhulisa abaculi bakithi kuze nathi sibe nento enhle ezweni lakithi. Kuzindawo zonke noma ungabe uwuphi umculo ufanele ukuthi asapotwe, njalo ufanele ukuthi abantu bamnikeze ithuba bazwisise lokhu ayabe esuka eza nakho nokuthi bamsapote bamkhulise. Bese ngibonga kubaphathi bomsakazo we-Studio 7 ozama ngamandla onke ukuphakamisa abaculi noma ukuveza abaculi bakithi emphakathini. Bonke abasebenza ngemsakazo ngabe ngahlala bekwenza lokhu
bazalwane ukuphila kungela Jesu abanengebelu
Sawankulu ntukameni komo elulungisani mpofu mfanekaya ngashazibili siyabonga kakhulu mpopu yes singakahlukani wathi sibone ke esilakho we live talk namhlanje sixoxa ngemidlalo ye 2024 Paris Olympics izindaba zethu ebezikhokhela namhlanje inhlanganiso ye-Amnesty International ye-United Nations isigodlo semelika eZimbabwe labo zokholo bakhala ngokubotshwa mahlana kwabantu kwele Zimbabwe siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.